Takatambira chinyoro ichi, takatambira zvakare chinyorwa chakabva kumadzishe chavari kuda kuchinja zviripo. Asi regai nditi hachizi chokwadi kuti madzishe ese, madzishe mashoma. Asi hachizi chokwadi kuti rakabva kumadzishe ese, rakabva kune mamwe madzishe, ende rakanyorwa zvakare panguva iyo madzishe anga akurambidzwa kuenda kudzimba dzavo, vachinzi vatadza kutaura. Isu seCorpus tine zvinhu zviviri zvatiri kudzira nezvazvo.
Zvii zvavari kuda kuti zvigadziriswe kana kuti zvivandudzwe?
Chekutanga ndiyo nyaya yekuti madzishe pane ari kuti zvakanyorwa zvakasiyana kana kuti hazvizi accurate nezvakataurwa. Ichocho chichemo ichocho tinochibvuma kuti chiuye toongorora tega vhidhiyo yacho kuti chine musoro here. Chechipiri chakaita madzishe vachitungamirwa namambo Charumbira ndechekuda kuchinyora zvinhu zvinyowani zvisiri zvakanga zvabuda pamitini ipapo, zvinyowani zvavari kuda ivo. Ichocho hatimbofa takachibvuma chekuti all stakeholders yapera, poya umwe munhu angasiri mugurupu racho asi ari mambo oda kutanga kuda kuchinja zvinhu zvakanga zviripo. Nokuti gwaro riripo rakasainwa nemadzishe, gwaro racho rereport rakasainwa nemukuru mukuru wemadzishe. Asi nekuti madzishe mamwe anoda kutanga kuuya nezvinhu zvinyowani zvazviri pamapolitical papers emamwe mapolitical party, hatibvume ipapapa. Dambudziko riri papapa ndepekuti Copac draft iri kutaura kuti kana uri president unoseva 2 terms, kana uri president we the council of chiefs i 2 terms zvakare. Saka izvozvo zvekuti i 2 terms zvanga zvabvumiranwa kukomiti. Pobva pazouya dambudziko rekuti kune mamwe madzishe aakuda kuti nyaya yekuti 2 terms iyoyo ibiswe. Saka vakanyora tsamba kana kuti imwe submission yekuti madzishe asave neterm limit, especially kana ari president wemachiefs. Iterm limit yekuti kana uri president wecouncil of chiefs unoita president kwemakore mangani. Ndiyo nyaya chaiyo chaiyo iripo iyoyo. Saka chichemo chacho tichachitarisa chekuti kune inaccuracy. Asi chichemo chekuti tichitambira zvinhu zvinyowani haini ndorambirana napo ipapo.
Asika ikodzero yavowo kuti vanzwikwe kana vaine zvavari kunyunyuta?
Hatisi kuramba kuti vanzwike kana vaine zvavari kunyunyuta. Ndosaka tati chichemo chekuti pane zvakasara tinochiintatena. Asi chichemo chekuunza zvinhu zvitsva tiri kuramba nokuti all stakeholders yakapera. Hongu vanhu vane right yekungotaura chese chese, asi right yacho haungati iwewe wanga uriko kuconference kwacho, wanga wakanyarara wozoenda kumba kwako wofunga panyowani manje kuti apaya ndaramba ndakanyarara, wouya wochida kuti uchigadzirisa zvinhu. Izvozvo tinorambirana nazvo.